Achitaura pamusoro pevana mukoti vari kurama mabasa. Vamapesa vanoti vana mukoti nana chiremba vakapika vachiti vacharapa varwere chero zvakaoma sei. Uye vanosungirwa kuti vashande sekupika kwavakaita vachitora mhiko yekushanda nevarwere.
Nesani yavo inonzi Nurses Pledge, which they always then read and they adhere to. Inotaura zvakatanga naFlorence Nightingale. So that particular pledge obviously inenge ichitaura kuti chikuru chavanoremekedza upenyu. You know, first do no harm. And machiremba zvakare ane yavo inonzi the Apollo's Oath. And iyo yake inotaura futi nenyaya yekuti first do no harm. So it's not like it's something that's binding at law, really, but it's something you could, like a calling. The profession in this name Nana Chiremba is a calling. You could, as an individual, you feel obliged, but I can't see Muna Chifa in Diribo, even when I'm about the road accident. Me some motor would me, I have to save life. Those are legacy Zirakwit. So both nurses and doctors, they vakatsidzira kuita sei to save life. So ndopatinobatirwa ipapo manje ne constitution.
Vamapesa vanoti kuratidzira kuri kuita vana mukoti kukaramba kuchienderera mberi kuchaita kuti vanoshaya vaende kuzvipatara zvisiri zvehurumende izvo zvinodhura.
I think it's early days to measure the impact of your strike of nurses, because it's only 3 days income. So you find people vanomboita withdraw from our services. And then vorwarira vari kudzima. But it's no go shaka. Uchitiregai tichienda. Saka if this strike is going to drag beyond 4, 5, 6 days, we'll definitely see get a challenge, a very major challenge. I'm sure Maganda pass up as Mutona, but manageable business. There are people with their money who are managing to be treated. All of them, the van managers are. But challenge, you know, to manage, because I've got a capacity 121 beds at the moment. Muchipatara mune 110 patients and 11 beds is empty. Zozo the 22 ana tudiki tumanionis tufarwa zvarwa ndosa ndikuti, oh, is it the impact evaness? Because much years tange operated that capacity takazara and then zvangu continue manje zvakadaro kuti ndichiti ziti vanhu vachiri kufunga kuti machiremba asati adzoka kana kuti vari kuti manesa akusisina sanaga.
Vamapesa vanoti varwere vazhinji vanoda kurapwa kuWestern Clinic, asi vazhinji vavo havakwanisi kuunganidza mari inodiwa nechipatara chavo.
Chokwadi chekuti mapatients anenge achida kuuya pano, but hakwanisi kuuya pamusana pekuti chi havana mari yacho yekuuya pachi paWestern Hospital. So vane mari, yes, vari kuuya vachionekwa. And kubva I think my numbers they do ati kwire, and tine mibhedha iri limited yakatozara, which means kana kauya achida kuadmitwa isiwo tinongotiwo pano hatina mubhedha kosi takatozara ka. Chokwadi chekuti vanhu vari kutsvaga, asi vazhinji vangada kuuya havakwanisi kuuya nekuti havakwanisi kubhadhara mari.
Vamapesa vanoti chipatara chavo chinokwanisa kutambira chero zvake murwere, asi panombotanga paita hurongwa hwekuti anozobhadhara sei mari yekurapwa.
Kana usina mari totiita arrangement, kana mutinongo mubhedha uripo wakagona kuita arrangement, then unogona kuadmitwa. But chokwadi chekuti I haven't yet my situations wavo at the moment so far. And I'm wondering if we're going to go there. So when it comes, can we achieve our goals in Zimbabwe? When we're talking about the government hospital, we're going to say, "Kora." And can we go to Japan? We're going to go to Zimbabwe. We're going to go to Zimbabwe. Then it's just going to be, we're going to hospital. The challenge is to come and get patient care and get transfer. We're going tinofarwa tanga tafona kupari kuti kune peshe nifarwa kupari ndokwaro kuti hakusi kuadmitwa. Ndo challenge inongoitika chete. Saka challenge yatinozoita manje, which hasn't happened pane manesi at the moment, but yaitika pa time yemadoctors, ndeyekuti ainzi mungaunza peshenti yenyu makaiunza, but hapana chiremba anoiona. And at some stage pavatoita mapeshenti ekuti ambulance yakauya ndobva yaenda nepeshenti tobva yanodzoka naye. That was in March. But at the moment, I think my patients are at Zids, I'm not much. So I can't actually to admit to. Either I'm going to straight to Coco or Lugari. I cope, Panapano Zodit, no spirit, I'm going to change it up a West Indian cinema another day.
Vana mukoti vakatanga kukanda mapadza avo pasi nemusiwe muvhuro svondorapera vachiti vanoda kuti hurumende igadzirise zvichemo zvavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamira.